Vachitaura nezuro Maneru pakuparurwa kwebhuku ravo rinotarisa nezveutongo hweguta ruzhinji muAfrica ravakanyora pamwe nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo, vaGreg Mills vekusouth Africa navaJeffrey Hebst, iro rinonzi Democracy Works Rewiring Politics to Africa's Advantage, vabiti vakati kana izvi zvakasaitika zvinokonzera kusagadzikana kwenyika.
Nyaya dzechekerere dzedemokrasi dzakakosha nekuti vanhu vanofanira kuti vatungamirwe nevanhu vavanotsa kuita zvakakosha, nekuti kana kuroora chaiko unoroora mudzimai waunenge uchida, unofanira kutungamirwa nemunhu waunoda. Tikasarudza zvakakosha kusarudza munhu waunoda. So kuZimbabwe tabva tanyanoita zvinonyadzisa, nekuti tiri kuwanikwa muri mumakategori yakashata, kategori yechitatu ine nyika dzakafanana naSudani, nyika dzakafanana naDRC, nyika dzine udzvanyiriri hwakasimba. So bhuku ratakanyora iri rwedza kakutsanangura kuti wani demokrasi yakakosha, inopa madividendi aya tiri kushaya kuZimbabwe.
Vabiti vakati hosha hombe iri muZimbabwe pari zvino ndeyekubwirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2018 nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Vakati kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, nyaya iyi inofanirwa kugarirwa pasi munhaurirano dzinofanirwa kunge SADC pamwe nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vange varipo sezvakamboitika muna 2008.
Mubhuku redu tataura kuti nyika dzakafanana naZimbabwe dziri mukategori yechitatu yeutsvanyiriri iyaya. Zvinotoda mubhuku tashandisa temu rekuti referee kana kuti external agent zvinotobatsirwa nedzimwe nyika. Mugore ra2008 takambobatsirwa neimwe nyika, takabatsirwa neSADC, takabatsirwa neAfrica Union. So paZimbabwe crisis at the present moment tirikuti hosha hombe yapinda munyika ihosha yekumirwa kwemaelections aset July 2018. Saka hosha inoda kuti itauranwe, pano kuti itauranwe hachigoni kuti itaurane pasina SADC vaRamaphosa vasipo.
Asi vakati izvi hazvisi kudiwa navamunangagwa nebato ravo reZANU-PF, sezvo vasati vasvika pachinhano chiya chekutambira kuti matambudziko akatarisana nenyika mahombe kwazvo, zvekuti akasagadziriswa anogona kuvadya ivo vamunangagwa kuburikidza nekusagadzikana kwenyika kana kupirigurwa kwehurumende yavo nemauto.
Vosundwa nezvanhu, vosundwa naEmerson Bhoza vasati asvika pachinzvimbo cheche, chidanho cheche chekuti anyatsoziva kuti the crisis ihombe sitereki, and akasachenjerera crisis yacho ichamudyawo futi. Saka kuti icreate asoft landing for Zimbabwe, nekuti kasadaro muchave zvinhu zvongwama, muchava neimplosion, muchave kana imwe kucha inoitika, tofanira kutaurirana. And pakutaurirana ipapa vachamisa vanofanira kunga vari patable, MBC inofanira kunga iri patable, iEmerson anofanira kunga ari patable, kuti ndiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakavepo pachiitiko ichi, Dr. Roderick Machekano, vakatsinhirawo mashoko avabiti ekuti muAfrica munofanirwa kuve neutongo hweguta ruzhinji kuti mugadzikane, vachiti kana izvi zvakaitikawo muZimbabwe zvinhu zvinoshanduka.
NdomuZimbabwe zvinhu zvokuti kana zvikanga zvichiteedzerwa, tikange tiine mainstitutions anasimba, vanhu vachikwanisa kuvhota freely, vachiselekta vanhu vavanoda and vanhu vachigamuchira maresults sekuvhota kwavanenge vaita, zvinofanirwa kunge zvichikwanisa kusimbaradza demokrasi munyika yeduwo zvakare yeZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri muno muWashington DC vaFrank Guni avakapindawo pamusangano wekuparurwa kwebhuku iri, vakati chiri kutadzisa nyika idzi kubudirira hakusi kukundikana kwedzihurumende kwete, asi kuti vemapato anopikisa ndo vari kudzitadzisa kubudirira.
Hadina kubudirira because bhuku genialiti kana yava sina kupinda hapana chinofanira kubudirira. That's what I'm thinking about. They put the nation first. Tikatarisa kana kuno kuAmerica unoona kuti madhemokrasi nemarepublican mapato akasiyana, asi kana yakuuya nyaya yekuti Amerika ibudirire kana kuti Amerika iende mberi, vanobatana pamwe chete. Iye zvinezvi kuenda kuno munhu anotuka kuti Amerika yakaipa, vese vanobatana vachirwira Amerika vachiita chimurango. Asi tinoona homoseni yedu ndovari kuenda pamberi kutsoropodza, kunyomba, kutuka, kurwisira nekuda kuwisira pasi Zimbabwe.
Mumwe akataurawo pachiitiko ichi ndava Mills, ava vanobva kuSouth Africa, avakati panofanirwa kufungisiswa patsva nzira dzingabatsira muAfrica, sezvo huwandu hwevanhu huri kutarisirwa kukwira zvakapetwa chiuru panosvika gore ra2045. Bhuku raiparurwa iri rinotarisa maitirwo esarudzo muAfrica, idzo dzinonzi dzinenge dzisina kuchena, semuenzaniso sarudzo dzakaitwa muDemocratic Republic of Congo muna 2019, muZimbabwe muna 2008, nemuKenya muna 2007. Kusaburiswa kwechokwadi mukutsvagwa kwerutsigiro, kumbunyikidzwa kwekuburiswa kwemashoko, pamwe nekuvharwa kwemadandemutande ndedzimwe nzira dzinonzi dziri kushandiswa nedzihurumende dzinodzvanyirira vanhu pasi rose. Izvi zvinonziwo zviri kutemesa musoro nyika dzemuAfrica dzichiri kusimukira dzine vechidiki vakawanda. Izvi zvinonzi zviri kuonekwa mukuratidzira mumigwagwa uko kunonzi mucherechedzo yekushaya chivimbo nenzira dzeutongo hwakanga huripo kare. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.